Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 26/2024 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhirizhonga inoenderera mberi muMozambique sachigaro vesangano reSADC vari zvakare mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vachikurudzira kuti mapato ose zvematongerwo enyika atambire zvakaturwa neConstitutional Court nemuvhuro. Mamwe madzimai munyika anoti makore gumi nerimwe mushure mekuvandudzwa kwebembero remutemo wenyika kuti ripe mikana yakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi izvi zvichiri zviroto munyaya dzezvematongerwo enyika iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichiita manyama amire nerongo muMozambique umo vanhu vari kuratidzira vachiramba kutambira zvakaziviswa neConstitutional Court yenyika iyi nemuvhuro svondo rino zvekuti bato riri kutonga reFrelimo ndiro rakakunda musarudzo dzakaitwa muna Gumiguru. Vanhu vanodarika makumi matatu vakafa nezuro zvichitevera kupazwa kweJerry Guru reMaputo Central Prison nevasungwa apo panonzi pakatiza vasungwa vanosvika kuzviuru zvitanhatu. Pakati pemuvhuro nechipiri vanhu makumi maviri nemumwe vanonzi vakaurayiwawo mukuratidzira kwakaitika. Mutungamiri weZimbabwe vari sachigaro veSADC vaEmerson Mnangagwa vakaburitsa gwaro rinoti sangano ravo rinotarisira kuti mapato ezvematongerwo enyika muMozambique achatambira zvakaturwa nedare reConstitutional Court nemuvhuro vachikurudzirawo vemasangano ekunze kuti varemekedze kuzvitonga kweMozambique. Sachigaro veAfrican Union vaMusa Faki Mahamat vatiwo hurumende yeMozambique nevanopikisa vanofanirwa kutsvaga nzira yekupedza gakava iri murunyararo. Ukuwo hurumende yeSouth Africa inoti pave kudiwa nhaurirano yechimbi-chimbi ichiti yakazvipira kukokera nhaurirano idzi kuti muMozambique muve nerunyararo. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzekutyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha.
Maonere South Africa neZimbabwe padambudziko romuMozambique zvinogona kuonekwa zviri zvinhu zvakanaka zvokuti vari kunetsana vari kutonga neopposition party vatevedzere mutemo wedare guru romuMozambique nokuti ndo zvinofanirwa kuitwa pamutemo wenyika kuti kana dare guru romunyika richinge ratara kuti nhingi ndiyo wahwina ndizvo zvinofanira kunge zvichitevedzerwa nenyika izvozvo namapati ose izvozvo asi maonero andiri kuita ndeyekuti handi nyore kuti zvinge zvirizvo zvinenge zvichibvumwa neopposition party ino kuti kubvira pakuitwa maelection acho muMozambique vakagara vavona zvimhinga mupinyi zvakawanda wanda zvinoita kuti vasatombobvuma utongo hwacho hwedare guru romuMozambique.
Kumasanganowo akaita sana African Union nana SADC vari kuitawo zvipi kubatsiridza?
Hongu African Union neSADC vanoratidza kuti pari zvino vari kuita zvavanofanira kunge vachiita zvichienderana nezvinyorwa zvebumbiro remitemo yavo vachitanga kukurudzira mapato zvematongerwo enyika muMozambique kuti vagare pasi vataurirane vatevedzere mutemo wenyika iyoyo.
Imi mungati vari kuita zvakakwana here?
Zvinenge zvishoma zvavari kuita nokuona kwabva nyika yeMozambique namaelection iwayaya nokunetsana nokurovana nokutukana kuri kuita vanhu nokusungana kuri kuita vanhu zviri kuita African Union ike zvino iyo yavona matambudziko muMozambique. Patova nenguva yakati rebei zvese nesadhaki vakangonyarara zvingangoonekwa sokuti zvishomasa. Vanofanira kunge vachitotaura neizwi hombe nokutoinda kuMozambique kwacho ikoko.
Tiri kunzwa kuti mhirizhonga iyi yaramba ichienderera, zvii zvingaitwa kuti ipere muMozambique?
Dambudziko riri kuitika muMozambique izvozvi idambudziko richazenge richipararira kunyika dzakatenderedza Mozambique. Vanhu votiza muMozambique voenda kunana Zimbabwe, voenda kunana South Africa, kana vamwe vanotozoenda mhiri kwamakungwa, nokuti handivoni zvichinge zvichigadzikana muMozambique ike zvino. Tichitarisa kuti kana majere chaiwo makurukuru vanhu vavasungwa vatotiza majere imomo, vachange vachinopara mhosva kwavanenge vachienda uko. Saka isiri nyika yainotarisirwa kunge ichigadzikana panguva pfupi iri kutevera iyi, pasina simba rinenge raratidzwa nesadhaki neAfrican Union nana European Union kwesoko, nokuti vana mabhizinesi avo muMozambique imomo, zvese nesangano guru renyika dzose rana United Nations. Saka ndio zvinofanira kutenge zvichiiswa zvichiitwa kuisa musoro pamwe chete kubetsera nyika yeMozambique.
Vanga vari nyanzvi yezvekudzidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeFry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kwakari kuOhio naIvans Zininga weStudio 7. Apo gore ra2024 rave kusvika kumagumo, mamwe madzimai anoti makore gumi nerimwe mushure mekuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika kuti ripe mikana yakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Izvi zvichiri zviroto munyaya dzezvematongerwo enyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro veWomen's Coalition in Zimbabwe, amai Muchamuka Muri, vanoti sesangano rinorwira kodzero dzemadzimai munyika, vanhukadzi vachiri kutarisirwa pasi.
Hatinyanyisi kufara kana tichiona vanhukadzi vari vashoma mupariamendi, mupresidium musina. Tinenge tichishuvirawo kuti Zimbabwe zvayakasainawo ikagadzira bumbiro remutemo rinoratidza kuenzana kuvanhukadzi nevanhurume. Matambudziko aripo ndeekuti nyika yedu vazhinji vanoonera vanhukadzi pasi, havaoni vanhukadzi kunge vakaenzana nevanhurume. Uye zvakare kana koitwa kugadzirira kwemavhoti, tinoona kuti dzimwe nzvimbo zhinji dzinenge dzine mhirizhonga uye kuvhundutsira kunouya kunoita kuti madzimai azohla kupinda pazvinzvimbo izvi.
Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reLabour Economist and African Democrats, Mosvare Linda Masarira, vanoti zvinosuwisa kuti rimwe gore rava kupetwa zvakare pasina chevanhukadzi munyika.
Tinoona zvakare mapoka mazhinji asiri kukoshesa mutemo iyoyo, tichitangira kubva kuhurumende yenyika ino. Paramende yacho haina kana kuenzanisa paparamende maMP echikadzi nemaMP echirume. Tichitarisa zvakare kumakanzuro edu, haana kuenzaniswa mukana pakati pemakanzuro echikadzi nemakanzuro echirume. Izvozvo zvinokwanisa kuitwa kana tichinge takawanda mukati menzvimbo inogadzirwa mitemo iyoyi.
Mumwe zvemudzimai ari mune zvematongerwo enyika uye vari kanzura muguta reHarare vakapinda vakazvimiririra, Muzvare Kudzai Kadzombe, vanoti kunyange pava nemakore akawanda bumbiro remitemo yenyika ravandudzwa, nyaya yekuenzaniswa kwemikana haisi kuzadzikiswa.
Tikaona manzvimbo dzikuru munyika, munoona kwakazara varume zvakanyanyisa. Modzika muchienda nangwe kumakambani, munoona futi kwakazara varume vanenge varimo, variwo maboard members, variwo top management. Tikaoendawo kwezve matongerwo enyika, munoonawo mapresident vari varume, muonawo maminister vakawanda vari varume, mozoonawo vamwe vakadzi madeputy minister ndokwavanozokandwa. Izvi zvinenge zvisina kunaka.
Muzvare Kadzombe vanotiwo Kushaikwa kwezvikwanisiro ndiko kumwe kunodzikisira madzimai pasi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvekuti utange kupinda mumatongerwo enyika zvinoda mari, zvinoda kuti uve nevaunenge uchizivawo vanenge vanewo simbawo pakuti vakubatsire kuti uite basa rako. Izvi zvinooneka madzimai akawanda vasina mukana iwowo vakada kuenda kunotora zvikwereti kumabhanga. Munoonawo vemabhanga vachitotaura kuti tikudawo my title deeds emba, tukudawo kuti mutipewo mabank statement anoratidza kuti mune mari dzamanga muchimbosenza dzama muchichengeta. Izvi mukazvitarisa munoona madzimai akawanda vasina.
Asi mukuru muofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF Vafarai Marapira vanoti bato ravo riri kupa madzimai mikana yekutungamirira zvisinei nekuti muzvigaro zvitatu zvikuru munyika hamuna munhukadzi.
Parizvi musabato hungu hatina mudzimai mupresidiamu, asi kubato kwedu tina mai muchinguri vanovaiwo national chairwoman, asi vatatasiro muhurumende imomo vatatasiro kuda imo mai muchinguri ndivo minister of defence rinova nhanho rehurumende rakakosha zvikuru. Izvi zvinoratidza kuti hurumende yavamunangagwa inokoshesa madzimai nekuvapa zvigaro zvine uremu. Isu tine madzimai tiri kusumudza. Mukatarisa Blauwe province minister of state mudzimai, Mash Central minister of state mudzimai, kuratidza kuti isu sebato reZANU-PF tiri kuramba tichisimudzira madzimai.
Vamarapira vati dambudziko guru rinodzosera madzimai shure munyaya dzezvematongerwo enyika kushoropodzwa nekutukwa pamasaisai.
Tinodzora madzimai shure tinoona kutukwa, kutsoropodzwa nekusaremekedzwa, nekusoona sekuti mudzimai haagoni kushandira chimwe chigaro kana kushuvira kuita chimwe chinhu akachikwanisa nekugona kwake nenjere dzake. Tinoda kuti tiite sekuti madzimai kuti asvike paasvika vanofanira kunge vaita zvinhu zvisina kutsarukano. Izvi zvinhu zvakaipa.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isingapindi. Bumbiro remutemo yenyika kunyanya chikamu 56 rinokurudzira kuenzaniswa kwemikana muzvigaro pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti 50-50. Mamwe madzimai munyika anoti orasa tariro yekuti izvi zvichagoneka. Ndakamirira Studio 7 ndine Rutendo Mawere.
Vateereri, hechinoichi ziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel uye paFacebook page yedu. Tirikukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Show na. Endai paWhatsApp motsvaga pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Show na mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Show na. Vanayo govanaiwo nevamwe. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, vakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika muAmerica vaDonald Trump vanoti vachanga vachikoshesa kushandiswa kweartificial intelligence pavachapinda pachigaro mwedzi unouya. Izvi zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvinobatsira America mumakwikwa ayo nechina munyaya dzekushandiswa kwemichina yechizvino zvino pamwe nemadande mutande. VaTrump vari kutariswa kugadzwa semutungamiri wenyika musi wa20 ndira gore rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reConcerned Citizens vaTim Muringai kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya yeartificial intelligence inyaya yakakosha kwazvo nokuti yave kushandiswa cross board kubva kumacolleges kusvika kuma anonzi data analysis yefield yatiri. Saka chinhu chakakosha kwazvo nokuti chinobatsira pakusevha time nezve zvakawanda wanda. Asi problem iripo data governance yekuti vanozozvilimita zvakamira sei, uye zvinhu zvinozokwadza pamberi apa zvinenge zvakamira sei.
Semaonero enyu, tichitarisa kuti takambonzwa ivo hurumende yava Joe Biden yanga iri kutarisa kuti iri wanikwe mamwe maapu akadai se TikTok nemamwe maplatform pari zvino zviri kunzi zvinogona kuvharwa but tinoona va Trump vanenge vari kuedza kuti aiwa maapa akadai aenderere mberi sezvo vari kuti ivo artificial intelligence vachaikoshesa munozviona sezvi
nyaya yenonetsa pa TikTok ndeyekuti yanga ichi originator from the Chinese government sokunzwisa kwandiri kuita as an intelligence software. Saka ipapo ndo panga pane dambudziko wa Biden vaitaura ivo ma Chinese kuti vanofanira kutengesera vanhu vekuAmerica nenyaya yanambotaura yedata government. Nekuti chinozoitika ndechekuti information dzevanhu vakawanda dzinenge dzave pamaapp aya saka kuzozvidzora kuti vachengetedze integrity kana yema credit score kana kuti mabanking loan facilities nakadaro zvinenge zvave kunetsa.
Pane zvingadzidzwewo here nenyika dzakadai seZimbabwe neAfrica pamusoro pezviri kutaurwa nevachange vari pachigaro muno muAmerica vaDonald Trump takanangana nenyaya yeartificial intelligence?
Zvakawanda chaizvo nokuti production kana innovation ndoko yakuenda ikoko kuartificial intelligence. Inosave time uye inobatsira kuratidza kuti nyaya yekufambisa zvinhu zvamunenge muchida kufambisa from economy, food production, mining nezvakadaro daro neprospecting zvese zvinenge zvichifamba neartificial intelligence uye pazvakaitira chete panerozongozviona chete zvino zvinoeliminata employment yevanhu vakawanda asi tikakwanisa kuzvibatanidza semazimbabwens kana maafricans tokwanisa kuona kwazvinobatsira nekwazvingabatsire zvinenge zvingabatsire nyika yedu.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reconcerned citizens vatim muringai vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 vari muohio muno muamerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau rehurumende muSyria resana rinoti vari kutonga munyika iyi vatanga chirongwa chekurwisana nezvikwata zvakarerekera kumutungamiri wenyika akabviswa pachigaro vaBashar al-Assad. Mashoko abuda ati urongwa uhu hwakanangana nedunhu rekumawirira reTartus uye anoti vamwe varwisi vaurayiwa. Vanhu vaungana mumunamato pamwe nekushanyira makuva evanhu vakaurayiwa nemafashamu etsunami mudunhu reAceh muBangladesh kucherechedza makore makumi maviri kubva zvarova mafashamu aya muIndian Ocean muchiitiko chakaipisisa munhoroondo yetsaona dzinongoitika. Apo gore ra2024 rave kusvika kumagumo vakawanda munyika vanoti iri ranga riri gore rakaomera vana veZimbabwe vakawanda zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo pakave nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakanyanya kuburikidza nekusungwa kwevanopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Ukuwo vamwe vanoti iri ranga riri gore ranga rine runyararo richiratidza kuti hurumende inotsigira vanhu vayo kuburikidza nenzira dzakawanda dzinosanganisira kutsvaga zvekudya pamwe nezvimwe vachiti kusungwa kwevakanga vachipikisa nekuita zvimwe mucherechedzo wekuti munyika mune mutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vaKennedy Mandaza pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu vari munyori mukuru wesangano rinorwira utongo hwejekerere reAfrican Forum for Cultural Diplomacy vaPadon Tafumanei. Tatanga nekubvunza vaTafumanei kuti vanoona sei nezvegore ra2024.
Gore ra2024 tichitarisa hedu kodzero yevanhu kunyanya sei zvematongerwo enyika takava nokubatikana zvikuru nokusungwa kunoitwa mamembers eopposition nenzira dzatinofungira kuti vanenge vari kumboitwa zvokumbunikidzwa kana kuti zvokuita zviya zvatoti kodzero yavo iite sokuti inorambidzwa kuti vashoropodze hurumende kana kuti vape kuratidzi dzima opposition parties vange vachipiwawo mukanwa iwowo Jensen team makasungwa aya zvese zviri pajekerere tinozviziva ndo zvatingati kukodzere vanhu zvakatibata nyaya yekusungwa kwevanhu kunyanya
vamandaza manzwa mashoko ataurwa navatapfuma nei pindurai tinzwi
aiwa tinoti gore rino zvikuru sei takatarisana nematongerwo enyika zvinhu zvanga zvakati nyanyei kutiomera vevagari vezimbabwe kubudikidza nenyaya yenzara yanga iriko asi hurumende yakaedza nepainogona kuti ikwanise kuona kuti ruzhinji rwevanhu vemuzimbabwe vawana kudya hatinai kuzowana vazhinji vakatambudzika hongu kune vaisungwa tinongotarisira kuti panguva inosungwa vanhu mapurisa vanenge vaine zvikonzero zvinoita kuti vasungwe asi chikuru ndechekuti kumbiro redu remutemo rine zvarinotarisira kune vanhu vanorarama munyika yezimbabwe ingave panyaya dzekutaura kusangana nevanhu nezvimwe zvakadaro zvatiri kufungidzira kuti isu zvizhinji zvachona pari zvino munyika yezimbabwe zviri kuteedzerwa hongu mune dzimwe nzvimbo dzatinotarisira kuti tinofanirwa kuimprova asi zvizhinji iye zvino zvinenge zviri kufamba zvakanaka ndosaka tiine runyararo rwatiinaro kunyunyuta eye hakuperi nekuti tiri vanhu asi in general ndinoona kuti zvinhu zvanga zvakarurama mukati megore rino kunze kwezvishoma zvatingangobata izvi nezviizvi
vatapfumanei pindurai tinzwi
ndinotenda kuti vamandaza havo havana kuda kuvambo vakapfiga mpini I think from his admission havo vamandaza vari kunyatsokuzvionawo kuti hapane zvimwe zvavari kunyatsoadmitawo kuti hazvina kunyanya kufamba zvakanaka izvozvo zvindo zvatiri kutaura izvozvo hatingati gore rese zvinhu zvese zvanhu zvakashata leading to the SADC meeting in Zimbabwe, there was a stifling of human rights, which we have to admit kuti panenge pakaita chisimba. And mukano wamunotipa iyi tichitaurawo nezanupf tichida kuti vazivewo kuti aiwa vanhu vari kuzviona zvinhu ngazvichinje vamandazo vachibva panapa ngavaende vanotaurawo nesangano ravo kuti aiwa muveduwe ngatichinjei maitiro awa vanhu ngavawane kodzero yavo
ramandaza kune nyayawo ye-2030 yakasimudzwa zvakanyanya mugore rino ra-2024 munoonawo sei nyaya iyoyo ya-2030 nekodzero dzevanhu muzimbabwe
tofunga pakapinda vamunangagwa vakati tiri kutarisana nevision 2030 iri kutarisirwa kuti kunge kuine emiddle income economy ndo vision yatakatarisana naye iye zvino dambudziko rauya pakuti izvo kune vanotora vision 2030 vobva vatanga kuishandisa for mapersonal agenda semuonero angu asi chikuru ndechekuti mukati memusangano wezanupf tese tinowirirana nevision 2030 ichitungamirirwa navamunangagwa ivo vakataura pachena vakati ivo havanai chimwe chavari kutarisira kunze kwokuona kuti vaishanda sezvinotarisirwa nemutemo wenyika kuti ivo vachange vaine matemo avo maviri havanai chimwe chavatichataura chiri kunze kweizvozvo
vatapfumanei tipete chirongwa zvii zvamungatarisira muna 2025
tikutarisira kuti aiwa sehurumende yedu ngaiuye igare pasi nevana vese aiwa chichanesa togara pasi toita dialogue kuitira kuti nyika yedu ibudirire
vamandaza munoona here zvichiitika zvokuti paite dialogue iri kutaurwa navatapfumanei muna 2025
aiwa kutaurirana kwevagari vemuzimbabwe zvinokwanisa kuitika nguva yese ndosaka pakanga paine Poland vamunangagwa vane open door policy mutungamirira anoteerera anokwanisa kutaura nevamwe ndosaka vari kutaura nemapoka akasiyana siyana munyika saka dialogue is an ongoing process munhu wese ane shungu yekutaura nekuona kuti zvinhu zviri kuitika mukati menyika zvafamba nematarisiro avanenge vachiita ngatidepota nekotisangane tichikurukura tiri pamwe chete tichiremekedzana nezvigaro zvatinenge tiinazvo mukutaurirana kwatinenge tichiita
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf vakennedy mandaza manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vari munyori mukuru wesangano reafrican forum for cultural diplomacy vapadon tapfumanei vaviri ava vanga vari parunhare kubritain nestudio 7 yave nguwe nyivatereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Mavadi mavadi pa studio 7 apo. Ini ndinoti dai mambo tumirawo nyanzvi dzenyu dzinoona nezvekutorwa kwenhau yestudio 7 kudonho rekwamushaya vanhu kwagutuko. Taita dambudziko ravanonzi Love Mau Matuke vari kuda kukwana kwana pamhuri yekwamushaya vanhu, zvokuti izvozvi pakusarudzwa kwaishe mushaya vanhu pamatuke ndo vakutoita kunge mwana wekwamushaya vanhu achishandisa simba zvematongerwo enyika mukuvhiringidza mhuri yekwamushaya vanhu zvichiitwa nenzira isina kucheka. Aiwarumambo endawo manzwa nhau idzi dziri kufamba sei?
Makadini Studio 7 pa Voice America tiripo. Togara takateerera hedu. Chandoda kukuzai vakuru vangu. Ini kutaura kuno so Zakaria Mashava pamushunga apa pamatondo. Baba wangu akafira kuhondo. Baba wangu andiwazii. Saka pa 50 years yakapera itaizama kuti pamwe pane chichachicha. Munoziva zvakaitika muSodoma nepanga nepa nguva ya Noa. Ndo zvekuda kuitika Moza Mozambique. Atisi kumbomira varume tagumbuka. Itangwe kutangwa kuti stati kutangwa foundation. Dakukuzati maZimbabwe vari Mozambique budai muende. Uyu Venasio atombori nane ari kutonyengerera uyu. Vari kuuya kumashure uku, vari kuuya kumashure. Chakati Johani Mubhabhadhisi akati ari kuuya kumashure kwangu mukuru kwandirini. Ari kuuya kumashure kwa Venasio ndiwo zvibaba manje.
Studio 7 makadini kuri sei koko kuno kuri nane. Dauyawo nenyaya yangu kuno kudangare mbizi pachipatara chinonzi Chitave. Hachina kana mvura. Please tiitireyo kuti mutisvitsire mashoko aya kuhurumende. Izvozvo kuri kunzi vanhu vanenge vachirapiwa ngauye nemugomo 6 yemvura. Vachiuya kurapiwa mugomo 6 yemvura, ini ndichigwara mugomo 6 yacho ndoitakura sei? Please, please, hurumende ngaiwane zvokuita. Studio 7, Studio 7, titaurireiwo shoko iri. Anombozviziva here kuti isu tiri kutambura kuno?
PaStudio 7 makadii? Ndibaba Chinogurei, baba wangu.
Baba Profesa Masocha, vanogaro taura zvakawandisa chaizvo. Ndinonzwa vachikomenda zvinhu zvakawanda. Ende vakafunda handishori zvechokwadi. Ende muzvinafundo zvishuwa, ende vanoziva. Vati dambudziko ravanoita manje vamasocha vano kubva maelection eAmerica achingoitwa pazvinhu zvese. Vakarerekera kudivi rekusapota vaBiden. Zvinhu zvavo zvese ndezvekusapota Biden. Havamiri pari chokwadi kana vachitaura nyaya. Zvimwe zvese izvi politics vanotaura chokwadi. Vanotaura chokwadi chaizvo. Bati panyaya yeAmerica vano vane divi. Vanongoti chese chaitwa naBiden kana hapana kana zuva 1 ravakambokondema Biden vamasocha. Hapana kumboti kugona kana kuita sei kuya kuya. Itsoro dziri kutambwa muAmerica dziya. Baba Chinogurei.
Studio 7, Studio 7, Studio 7. Christmas yainakidza, yainakidza chaizvo. Dai angoramba yakadai makore ese yanakidza. Kuno kuya topere zvakanaka, yapere zvakanaka.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisine neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumira yemazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable nhasi na 8 PM tiri kukurukura nezvezororo rekisimusi tichinzwawo kuti madzimai kwamuri ikoko makaritambawo sei. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mhirizhonga inoenderera mberi muMozambique, SADC ichikurudzira kuti pave nekutaurirana pamwe nekutambira zvakaburiswa nedare reConstitutional Court nemusi wemuvhuro. Madzimai munyika anoti hapasati pave nekuenzaniswa kwemikana kubva padzikwa bumbiro remutemo idzva makore gumi nerimwe adairika. anokoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina Taboka Ncube.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 26 kuMpalakazi 2024 nguTaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje.
So sithemba ukuthi bazadinga indlela eyokuthi kukhulunyiswane njalo ukuthi abantu babe lenkulumo nje ezokuthiwa konothi bengathayani bengabulalani.
Kulezi botshwa ezedlula inkulungwane eziyisithupha esezivaleke entilongweni yeMaputo Central Prison kulandela ukuqhamuka kodlakela olubangelwe impumela yokhetho lukamongameli.
Silahlekelwe phakathi kwesikhathi lapha ikakhulu last quarter of the year.
Kukhunjulwa abanye abantu abaqathekileyo ababhubhe lo nyaka eZimbabwe. UBenjani Mwarwari uthi uzaphanyeka emthethwandaba odaba lokususwa kwakhe kukhetho lukamongameli weZifa. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Kulezi botshwa ezedlula inkulungwane eziyisithupha 6,000 esezivaleke entilongweni yeMaputo Central Prison kulandela ukuqhamuka kodlakela olubangele impumela yokhetho lukamongameli. Abezindaba abeReuters babika ukuba abantu abangamachumi amathathu lantathu 33 babulewe njalo abanye balimala kulesi sihlakalo. Inkantolo yeConstitutional Council ngomvulo yethule isinqumo sokuba umnumzana Daniel Chapo owebandlela ibusayele Frelimo nguye owanqoba kukhetho lukamongameli olwaqhutshwa ngomfumfu, kodwa lokhu kuphikiswa ngumnumzana Financio Mondlane othi kube lokuqilibezela kulolu khetho. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomgcini isihlalo womanyano weSADC wethule umbiko esithi umanyano lo ukhuthaza bonke abaphatheka kukhetho ukuthi bamukele isinqumo seConstitutional Council. Umgcini isihlalo weAfrican Union Commission umnumzana Muso Mahamat yena ukhuthaze uhulumende labaphatheka kukhetho ukuthi badinge indlela zokumisa udlakela lolo. Uhulumende wakwele South Africa laye usekhuthaze ukuthi kuqhutshwe inkulumo ezilakho ukulungisa lolu dubo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nengcwethi yezombusazwe umnumzana Masimba Kuchera.
Kungala ukuqhubeka kungenzakala sibili ukuthi uphazamise amanye amazwe. Siyakwazi ukuthi ngezikhathi zama-80s kwake kwaba lempi eyangena kumazwe anjengeZimbabwe. So silethembele ukuthi bazadinga indlela eyokuthi kukhulunyiswane njalo ukuthi abantu babe lenkulumo nje ezokuthiwa konothi bengathayani bengabulalani.
Sizwe njalo umbiko okhutshwe ngomgcini isihlalo weSADC njalo ngumongameli weZimbabwe umnumzana Mnangagwa esithi iSADC ikhangelele ukuthi bonke abazombusazwe eMozambique balandele isinqumo seConstitutional Council. Liwubona njani umbiko lo?
Imizamo leyo kuyabe kungamele ibuye ebantwini kumbe kube lama-public pronouncements. Abangakwenza yokuthi bakhulume lalo owaluzi i-election uMondlane ngokubona kwakhe uthi yena nguye owawinayo, njalo ube sithi yena uzasigcoba ukuba ngumongameli mhlaka 15 January. So angiboni ukuthi kuyakunceda ukuthi iSADC ibe le public statement enjengaleyo. Kuyabe sekumele bazame indlela ezokuthi bakhulumisane engxenye esingathi behind the scenes uzibabonisana ukuthi singahamba ngayiphi indlela, ngoba owakhathesi ukhanya njengani uMondlane u-convinced sibili ukuthi wawina i-election.
Kodwa singakhangela umbiko we-South Africa, uhulumende we-South Africa yena uthi uzinikele ukuphathisa abezombusazwe eMozambique ukuthi bakhulumisane nxa kusenzakala ukuthi kube lokukhulumisana. Singabona kusiba lokukhulumisana okungamisa udlakela lokhu lolu, njalo ukukhulumisana lokhu kungabumba into enjani engabe isamukeleka nxa sikhangela udlakela lukhona kanye lokudonselana okukhona phakathi kwabebandla elibusayo labaphikisa.
Ungaba icebo elihle kakhulu ukuthi bakhulume sizothi bengabonisana yini, kodwa ukuze khathesi nxa kuyukuthi i-council ithi ukuthi uChapo wawina uMondlane engavumi, angazothi inkulumo zangkhona ziyaziqalisela ngapha. Kodwa sokumele bonke uChapo lo Mondlane owaqala bami ukuthi bengaqhubeki ngodlakela banike inkulumo lezi ithuba.
Mnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi yezombusazwe esebenza nehlanganiso ye-Center for Disability Rights, ubesecingweni le-Studio 7 esePhilitane. Banengi abantu ababuyele eZimbabwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi, kube labanye njalo abasebenza nzima ukuze bephandele impilo yemdeni yabo abangenelisanga ukuya eZimbabwe. Abaphumulayo eZimbabwe bathi bakholisile kakhulu izolo lezihlobo labangane loba isimo somnotho sisibi elizweni. Kwalabaswelayo abathi iKhisimusi yabo ibifana lamalanga wonke nje lonyaka. Abadabuka eZimbabwe abakwamanye amazwe abasele besebenza bathi badonsa nzima. Omunye wabo ngunkosazana nomthandazo Nkomazana ohlala kwele India.
Amaphoyisa ahlukumeza la ahlukumeza kakhulu. Noma nje singekho engcupheni khonokho ukuthi bayaphungula ikhahlameza bethatha izinto, balithathela izinto elinazo sometimes vele kwabalaba abangafuni ukuzikhulumela bayashaywa. Kunzima. Asiyibonanga nje iKhisimusi esijwayele ekhaya le ukuthi siyabuthana sijabule. Hhayi, abekunzima lo nyaka.
Zingathi nxa zikangele lo nyaka lanyakenye ubona zana kade kungcono yuphi umnyaka?
Unyaka ophelile ubungcono ngoba besikhona ukuthi siye esontweni sikhululekile singahamba isicatsha, singabuya esontweni nje sizihambele endaweni zokuzithokozisa emabhichi, endaweni ezitshiyeneyo sikhululekile. Kodwa lo nyaka hayi, hayi lo nyaka bekunzima.
Kwenziwa kuyini?
Kungani izikhathi zonke amaphoyisa abengela mali vele bayenza njalo. Uma befuna ukutshontsha noma balithathela amafoni amawatcha anento engephezulu bezithengisela nje bathole imadlana, kukhanya ngani vele abaholi imali ezwayo. So vele bathola i-foreigner bahlukumeza, bangathola umuntu ongani kakhona ukuzikhulumela, hayi bayakuhlukumeza.
Unkosazana nomthandazo Nkomazana ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele India ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 eseMumbai. Kutshone abantu abalodumo lonyaka abagoqela owalwa impi yenkululeko uChinga Dube, obethakazelelwa nguZulu uGogo Rose Nyathi, umlondi wembali yesizwe sikamthwakazi uPhathisa Nyathi labanye. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngaphandle kwabathathu laba abadabuka eMatheleland, kutshone njalo uHlangu Dlodlo wayengumqondisi weHighlanders Football Club njalo wayekhokhela ezomdlalo okulingisa elomoya ukhonti mhlanga bekunhlanganiso yemakhosi Theatre Productions kanye loSelo Nare wayekhokhela ikomishini kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission. Ilizwe lalahlekelwa njalo nguphelekezela Mphoko wayengumseri kamuyi Robert Mugabe. Umphathintambo wedolobho lakobulawa unkosikazi Judith Ncube ukhala ngezimfalezi.
Silahlekelwe phakathi kwesikhathi lapha Ika kuli last quarter of the year obabuchinga kumbule uzoso obabuphathisa usisu Rose, popularly known as Ugogo Rose, kumbule o Ishmael. Abulabula maviki amabili amathathu sibeke ubaba umphoko, silahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu kakhulu ekhona mbitsana, silahlekelwa amaqhawe esizwe.
Umnumzana Nicholas Moyo omabhalani omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo lezabatsha uthi isizwe sithithibele ngezifa zonke lezi.
Ikukhothama kwengwevu, ikukhothama kwabantu abakade bephathisa emsebenzini yamasiko.
Umoyo uyaphambili elandisa ngabanye ababhuphe lonyaka.
Kwaba leyezi yelipi uphathisa iqhawe kwezamasiko, ukuloba, ukuresearcha kwamasiko. Kwaba lelinye ijahe elikade lisenza umsebenzi wokucomba, Charles Nsimanga, egalari laphana uyenza into eziningi, urepresenta ilizwe kuma-platforms amaningi.
Imbongi yelodumo Albert Nyathi uthi elamandebeleni lilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Umnyaka ka-2024 bengumnyaka omubi kakhulu ngapha esintwini. Eliya indiye silahlekelwe ngubaba u-Abdul Nyathi uGabi. Uphathisa isifiso sami bekuyukuthi ngabe bengile memory stick bengiyasixhumeza emlonyeni wakhe. Sisale sibambile ulwazi lolo abenathi lahlekelwe bathi sitshe sihle kasidlele.
Omnye umlandeli wamasiko uNkosazana Esnard Maphosa uthi udabukile kakhulu ngokwenzalo lonyaka.
Silahlekelwe isihlobo sethu eziningi. Engicabanga kakhulu ngiphathisa Nyathi. Kade umuntu kade eqakathekisa amasiko ethu. Njalo esifundisa ebhala amabhuku ngamasiko ethu besirimayinda lapha esivela khona.
Ziningi izimva ezithethe labanye abenza imisebenzi eqakathekile eZimbabwe. UNkosikazi Happiness Banda wayengumlweli wenkululeko ekuviyole Zimbabwe People's Revolution Army. Uthi lo nyanga babe ngabalweli wenkululeko bafe kakhulu.
Silahlekelwe ngamaqhawe ayiyo asilethela uzibuse thina lapha njengabantwana beZimbabwe ababuya lenkululeko balahlekile.
Owayengukhansila kobulawayo Alderman Phineas Ndlovu uthi abantu emathebelelendi abadumileyo abatshonayo abancediswa ngalutho besaphila.
Ubevele luncedo kumbe ubevele ngalancedo uvele uzanceda. Iqiniso kalikhulunywe ngayenalwana umuntu kakwesincedi, uthathwa ngofunayo uthiwa ngongakufuniyo. Akunandaba, but into ekhathazayo yikuthi uze usutshelwa kuthiwa khona i-state umuntu lona simdeclare, but ukudeclarewa kwakhe i-state it doesn't mean anything in Matabeleland.
UNkosikazi Lucia Dube wenhlanganiso encedisa ngokutshiyene izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani eZimbabwe Diaspora Focus Group uthi abasele sebelomlandu wokuqhwelisa phambili imisebenzi yabahambileyo.
Ithanda ukuba sikhumbule amaqhawe ethu asitshiyayo, bonke bebeqakathekile kithi ezimpilweni zethu ngendlela ezitshiyeneyo. Sithi kabalale ngokuthula lapha bakhona, njalo indima yabo bona bayidlalile.
Kunomoya wokufa okwesabekayo lonyaka, abantu abaningi balahlekelwe izihlobo labangane. Sithi kabalale ngoxolo. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi liwise indizamtshina zohlobo lama-drones ezingamachuma amabili phakathi kwezidlula amachuma amathathu eziphoselwe kulelo lizwe ebusuku ngele Russia elibhizibhikize izititshi zomlilo kagetsi. Inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa ithi abantu abaningi kwele Zambia babona engani kazisakhululekanga intatheli zindaba phansi kukahulumende kamnumzana Hakainde Hichilema. Uhulumende kaHichilema uyakuphika lokho. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha A Voice of America eseWashington DC. Kwezi patelanele Melika inengi lithi lilindele ukubona ukuthi umbuso kaMnumzana Donald Trump owakhethwa ukuba ngumongameli weMelika uzakuba uminjani esephethe amathomu ngenyanga ezayo kulandela umbiko awethule izolo enkundleni yakhe yokuxhumana ebulenjini eTruth Social lapho achotoze labo abangavumelani lembono yakhe. Ngakwelinye icele okamongameli Joe Biden ubukhuthaza abantu ukuthi bebambane. Ababili laba balembono ehlukeneyo njalo ngehlelo ezigoqela ezomnotho, ezempilakahle, ubudlelwane lamanye amazwe langesigwebo sokulengiswa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 oxoxe loMnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungule ezombusazwe.
Akekho phela umuntu owake wazisola. Lapha sikhuluma ngepolitiki, lawa ngamaqembu ahlala ephikisana. Ukuphikisana kwamaqembu ke ikusolana ukuthi laphana wenzanga kuhle, mina ngenza kuhle ukudlula wena. Esikubonayo ke ukuthi uBiden ulungile azame ukuvikela umsebenzi abawenzile bengama-Democrats umsebenzi wakhe, ngoba phela uma ephuma ufuna ukuthiya ekhunjulwa ngezinto azenzileyo. Kodwa ke uma sithanda ukubheka impi ekade ikhona yakuto yokhetho lolu, njalo sibheka nezizathu ezingabe zenze abantu be-America bambuyisela uDonald Trump embusweni, kuyingoba kuyizizathu zokuthi uDonald Trump ama-American amaningi akholela ukuthi ngesikhathi ephethe lokho kwakuqala umnotho wabasebenzela abantu be-America kunengi abakuzuzayo, ikakhulukazi osomabhizinisi abancane America bayakujabulela kakhulu ukuzuza abakwenza ngaphansi kukaDonald Trump. Ngakho-ke uDonald Trump ekungeneni kwakhe kunengi aza kushintsha ukuze phela ajabulise abantu abamvoteleyo, ukuze agcwalise izinto abathembisa ukuthi uzobenzela zona uma engena embuyisweni. Njengoba nisibona ukuthi abantu abaningi e-America bathi uma bebuzwa ngesimo somnotho manje ngaphansi kukaBiden bakhombisa ukuthi abeneme, kunengi okungabajabulisiyo. Kusho ukuthi leyo nto izaqhubeka ngaleyo ndlela yokuthi uDonald Trump uzafuna ukubonakalisa ukuthi kunengi ukwehluleka okwenziwe nguBiden namaDemocrats ekwenzeni ngcono umnotho we-America.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungule zombusazwe obekhuluma ezimele. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba esihlaziya khona ezombusazwe namuhla sihlolisisa ukwephulwa kwelungelo loluntu lonyaka nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abaphikisayo bathi uhulumende ubabathwalela ubhulo, kodwa uhulumende kaMnangagwa uyakuphika lokhu esithi abantu bakhululeke kakhulu eZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lwalo, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele loMnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF. Umlalazi usungula le ngxoxo.
Ukuhlukunyezwa kwezizalwane zeZimbabwe nguhulumende okufanele ukuthi aluba uyaba protector ngomnyaka lo ka 2024 njengenjwayelo sikubona kuloko kuqhubeka kusiya phambili especially kwezomba ngazwe uma umuntu elombono ongahambelani lohulumende bekulula ukuba nabotshwe banenga babotshweyo laba baseHarare oJameson Timba labanye bakhe bahlukunyezwa kakhulu kwahlukunyezwa oJob Skhala ongari Vume yonke into le inyakanyaka ibisenzakala kuyinjwayelo ngoba laba vele sebakwenza umkhuba ukuthi abantu abaphikisana labo bahlale bahlukumele. Singamuva sisuke kwezopolitiki. Umuntu nje wonke waseZimbabwe amalungelo wakhe ubehlukumezekile kakhulu ngenxa yokubana abantu abale right to e-health. Uhulumende wenze i-health system yakholapsa. Abantu balelungelo ukubana baphile abane ngenxa yenegligence nje kahulumende emgwaqweni ukungalungisa umgwaqo ukunganikezi abantu shelter yonke into ama fundamental human rights wabantu ahlakazekile elizweni lakithi.
Uthi ngenza ugawule khonapho ngoba gawule phosela kubaba yamuzi umlalazi
lapha yakhuluma ngiyamuzi umlalazi nxa ukhuluma sikhuluma ngepsi yelungelo loluntu. Ilungelo loluntu kumele kwesikhathi singani siyashuduka mbijana siphume kwezombangazwe sikhangele ulungelo loluntu lulungelo loluntu olukhona lakusi sisekelo sombuso weZimbabwe ukuthi ilungelo labantu likhona liphi ezisekelweni zombuso wamazwe nala ukuthi kumele ulungelo lomuntu luhlonitshwe ngendlela enjalo ebalulekileyo. Kodwa ke nyananzelela ukuthi nxa abantu umlalazi sebeka ethena hayi ulungelo loluntu eZimbabwe lapha abantu bakhahlamezwa ukubotshwa. IZimbabwe yilizwe elilomthetho walo njengelizwe emazwe onke le mthetho yabo. Uyikhuluma njalo umlalazi waseSouth Africa bona hayi kabone lapha eZimbabwe yebo ke kuphela ilizwe leli lilomthetho. Yazi umuntu waseZimbabwe uvikelekile bathanda. Umuntu waseZimbabwe uvikelekile uyazi abantu balala ubuthongo buyehle abantu bayenzezela into abazifunayo ngesikhathi abafuna ngazo. Kodwa umuntu oyephula umthetho kuthiwa uyephule umthetho lanxa ungawephulanga kuthiwa uwephulile ikhothi yahambe yokukhipha ijawule umlalazi kalacala uvele kalacala njengendlela okwenzakala khona eZimbabwe khona yikwenzi mina izinto zonke simele sizikhangele kuhle ukuthi ilungele loluntu leli siluleza ngani njani.
Ye, what is wrong umlalazi? Umlalazi ngena khona baba
sikhangele amalungelo abantu beZimbabwe abasuke le ngo-1980 bencindezelwa bethwele kanzima not only kupolitiki. Ukhumbule babagawule nabalalela ukuthi ngikhulume ngamalungelo abantu kupolitiki okuvele kuyinjwayelo sesijwayele ukubana uhulumende weZANU-PF yikho akwenzayo njalo lo mthetho lo okhulunywa ngugawule u-applywa selectively so kuya ngokuthi ulukuphi uhlangothi. Ngaphinda ngakhuluma ngamalungelo abantu nje in general ilungelo engilishileyo i-right to education abantwana bethu sebencindezelwe kwezemfundo ngoba uhulumende uyahluleka ukubhadala otitha ngendlela eqondileyo. Uhulumende uyahluleka ukwakha izikolo kambe shuwa ngemva kweminyaka yonke le silabantwana abafundele ezindlini zodaka ama-rights abo aviolethiwe. Ungahamba empilo esibhedlela gawule namhlanje ungathiwa wena suadmitwe empilo siyabe sesikwazi ukuthi hayi kungumusa wenkosi ukuthi ugawule aphume esibhedlela ngoba izibhedlela zethu seziyi-death trap. Yikho izikhulu ezibusayo othiwenga labanye behambe eChina ukuyalatshwa khona kabasahambi ezibhedlela ngoba sebazibulala. So yiwo amalungelo esiwatshoyo ukubana ngo-2024 besibhekane lalolu hlupho lokuvayolethwa kwama-fundamental rights abantu beZimbabwe maningi amanye kangiwaqambanga avayolethwa especially nguhulumeni.
Ye, sawuzwa umlalazi. Kawule gqiba khonapho ba?
Umlalazi umele ayehlukanise kuhle futhi khonapho nxa esekhuluma ngokuthi abantu ezikolo abantwana inswelo ezibhedlela inswelo. Yebo phela kodwa phela mlalazi ukhumbule thina lathi siphakathi ko singabantu abantu abangani bayadodombela asila kumlalazi ikubona kwesikhathi sincediswa lakho ngamaye ingashe ezizimeleyo ama NGOs engena la esiphathisa ngaphana ku-education esiphathisa ngangapha imali mlalazi kasilazo ezeneleyo kodwa kodwa okunye kwakhona ngiyavuma mlalazi ngoba imali zabona ziyabe zintshontshwa amasela yiwo asiphambanisela inhlelo zentuthuko umculi wathi ngelinanga wathi uyathi uvala lapha isikhala lesi amatsotsi abhoboza lesi
lapha lizwe umnumzana Believe Gawule webandla lezano PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazo ezimele bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uBenjani Mwarwari osuswe yiZifa Ethics Committee kukhetho lukamongameli weZifa enganikwanga izizathu ezikhanyayo uthi uzaphanyeka udaba lolu emthethwandaba. UBenjani owadlalela iManchester City, Portsmouth, Sunderland leBlackburn emdlalweni wenguqu kweleBhilithani uthi kakwazi ukuba iZifa isuse njani igama lakhe phakathi kwalabo abafisa ukuncintisa ukhetho lolu ngenyanga ezayo. Abanye abavinjwe yikomiti le nguProfet Walter Magaya, uThemba Mliswa loFarah Ijere. Umliswa laye uthi ulakho ukuphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zeZifa ngodaba lolu ngoba bezingaphenduli omakhale khukhwini. Sixoxele ngcwethi kwezemidlalo uThandazani Zimbwa.
Ngibona ngathi wonke umuntu ongabe wayefake amaphepha okufuna ukungena kumncintiswano wokhetho ulelungelo lokubana uma engasaphumelelanga athathe izinqumo ezingancedisa isifiso sakhe leso sokuthi ancintise. Nxa sikhangele amadoda amabili uThemba Mliswa laye uBenjani Mwarwari ye kukhona asebeke bakwenza kwela izolo ngezomdlalo wenguqu kodwa lapha kule mthetho ecacileyo echoyo okufunekayo uma uzavunyelwa ukuncintisa. Ngakho ke nxa sokutholakele ukubana awusuthisi leyo mthetho umbona ngathi kuyabe kusobala angithi nanku siyabona uFarah Ijere laye utholakele kunalapho akhutha khona ukubana abambe isikhathi wahle wathi ukuthi hayi lokhu ngiyakubona kodwa isifiso ube laso
ye kuye emthethwandaba lokhu akuhluphi yini nxa sigakele zenguqu
lapho-ke yikho khanya ngani kulo daba khona ngoba ngike ngathi ngihlizisisa abanye bebesitsho ukuthi izimali ezifunekayo ziningi kakhulu ukubana uzibhadale nxa isikhalazo sakho sizayamukelwa. Ngakho-ke lokho kukhanya ngani kungasinda njalo lanxa kunjalo kusegcekeni ukuthi kungagcina kudonsa isifiso sokubana ukhetho olukhangelele ukuba khona mhlaka 25 January kungagcina kudonsa ukhetho lungasabi khona.
UThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. So isikhathi sokuza imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsapp.
Salibonani kuwo Studio 7. Mina ngingusikhumbuzo moyo ozala enkaya esigabeni senzuza. Abanye bengathi kusemandulo ngizalwa komoyo kothekwane. Ngile cicelo lapha basakazi lingisakazele indaba yami le izwe nje. Yibo bonke abantu ababengabalweni benkululeko kunzinga leZipra. Ongaba kwazi uChasimoyo umfo wethu. Wahamba empini kasaphendukanga. Ngile cicelo sokuthi kubo bonke amaZipra abangezwa lesi sicelo sami bangazise lapho kwaphelela khona umfo wethu Charles Moyo ozalwa komoyo kothekwane enkayi lapho kwaphelela khona impilo yakhe. Nginesi fiso sokuthi ngiyedobha amathambo akhe ngiwalonde ngizowabeka ngokwesiko lakithi lapho kungabe kwaphelela khona impilo yakhe. Ongaba lalolu lwazi uyandithitha kunombolo zocingo ezithi 0788-54-8916.
Salibonani, lonke angithemba lingene kuhle ikhisimisi yenu linjani ikhisimisi yeyi kumagumbi amane omhlaba yeyiyi ithemba belulohlesuku lwenu namhlanje lisemukela izipho zivela ngokushiyana kwezindawo sho right lizibambe lizigcine phila abancanelekelani ntshengo
Sibonge kakhulu abalaleli kumbi kwenu elisithumele yona lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Okwanamhlanje muli eZimbabwe olivalelisayo nguTabaka Ncube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.